Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 manheru. Tinosangana zvekare mangwanani manheru anhasi uri musi wechina gunyana 13, 2018. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa vomiswa pamberi pedare vachipomerwa uori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voparura kambani inogadzira matomati. VeZANU PF neMDC vona kurirana nyoka menyu nenyaya yekolera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveutano vaDavid Parire Nyatwa avo vasungwa nhasi vamiswa pamberi pedare raMagistrate vachipomerwa mhosva yokushandisa masimba avo zvisirizvo panguva yavaive gurukota rehurumende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vaparire Nyatwa vasungwa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare raMagistrate Masikati vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaive gurukota rezveutano. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti Vaparire Nyatwa vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavanonzi vakaudza sachigaro webhodhi rekambani yeNatfarm vaGeorge Washaya kuti vakanzure magwaro ebasa amai Flora Nancy Sifeku avo vaive mukuru wekambani yeNatfarm vachiti vaida kuti amai Sifeku vashande kumuzinda webazi rezveutano kwenguva isina kutarwa. VaReza vati wavaparire Nyatwa vakakonzeresa kuti vanyome nemadzikwa avo vanove mukuru anoona nezvemishonga mubazi rezveutano vapiwe basa rekufanobata chigaro chemukuru weNatfarm kubva musi wa1/10 wegore rino. Muchuchisi wenyaya iyi aenderera mberi achiti izvi zvakakonzera kuti bhodhi reNatfarm ripi amai Sifeku navamadzikwa magwaro ebasa emwedzi mitanhatu kubva musi wa1/10 kusvika 30 mbudzi wegore rino. VaReza vati izvi zvakaita kuti kambani yeNatfarm irasikirwe nemari inosvika $10,000,000 zvemadhora sezvo Natfarm yanga ichibhadhara vanhu vaviri vanga vachiita basa rimwe chete. Mutongi wedare vaElisha Singano vatura mutongo wekuti Vaparire Nyatwa vabhadhare $500,000 emadhora semari yechibatiso kunyange hazvo muchuchisi wenyaya iyi anga achida kuti vabhadhare chiuru chemadhora. Dare ratiwo Vaparire Nyatwa vasiye pasipoti yavo kudare vazvipire kumapurisa anorwisana neuori eAnti-Corruption Unit kuMorris Depo musi wemuvhuro nechishanu svondo rega rega uye kuti varambe vachigara pamba yavo yekuBorodale pamwe nekusavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mudare. Zvataurwa navareza mudare pamwe nezvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta ravaparire Nyatwa vaJames Makia.
Vapinda mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekuti vakashandisa masimba avo zvakanyanyisisa pakuti vakatora mushandi wangari kuNatfarm wangari mukuru weikoko vakamumisa kuhofisi kwavo ndobva vatora ngari mushandi wekuhofisi kwavo vakati aende kunotungamirira kuNatfarm. Izvozvo zviri kunzi vakashandisa simba ravo zvakapfurikidza ende zvakaitawo kuti Natfarm yacho iruze mari inosvika zviuru zvemakumi 15,000. Saka vamiswa pamberi pedare nhasi vakanzi navatongi ngavabhadhare bhero remari inosvika $500,000 vakanzizve ngavaite kuti pasipoti yavo vaise kudare.
Asi vaMakia vati Vaparire Nyatwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka.
Mhosva yavo vari kuiramba vari kuti ivo zvose zvakaitwa panyaya yekuchinjwa kwavanhu vachiiswa kuNatfarm vawadzorwa kubasa zvanga zviri zvaifanira kunge zvichiitwa mahofisi mavo saka zvinhu zviri administrative kana pari pachirungu hazvinei naivo pachi zvavo ezepeseni.
Vaparire Nyatwa
Ndomwe wevanhu vaiva makurukota ehurumende akanga agara kwenguva refu akasiyiwa pakadongwa makurukota ehurumende matsva nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya, avo vanoti vamunangagwa kana vachida kupedza nyaya dzeuori vanofanirwa kuferefeta uye kusunga dzimwe shamwari dzavo muhurumende yavo.
Chiripo ndechekuti zvakanaka kuti hurumende inge ichiratidza kuti inoda kudzingirira vanhu veuori, asi tizvogara tichitaurwa nevanhu kuti kumurikudzingirirana nevadiki vavava nehove diki dzodzidzi tine vanhu vakuru vatinoti vanotozikama vanga vari muhurumende yavamunangagwa vanotova nemhosva dzakakura, koivavo vari kusiyidzwa chii? Deno kungopomera munhu mhosva handi kusungwa. Ivana Chibvayo vainzi vakatora mari yekuzvesa ndivo vakutoti vakutopomera mhosva dzese. Saka vanhu vanenge vangofunga kuti apa tiri kubatwa kumeso chete.
Asi veZANU PF vari kuti kusungwa kwavaparire nyatwa ne vamwe vakambova makurukota eZANU PF kunoratidza kuti vakazvipira zvachose pakurwisana nenyaya dzeuori.
Apo handipokani napo kuti kusungwa kwemunhu nokupomerwa mhosva zvinoitika nokuti kamutemo kana munhu asati apinda mudare akatongesa akavharirwa hapana zvamunenge maita. Saka zvakanaka vanenge vachingosendawo matinoti mashurungu maoptics chaiwo, asi tiri kuti isusu pane vanhu vagara vachizikama pomerai mhosva vanhu vaende kumatare vavharike, because pane mari dzakatobuda dzimwe dzaitaurwa namugabi ma15 billion vamwe vachingotenderera vachiba mari kuziyadzwa kumaministri ivavo kana vasati vavharigwa vanhu vokuZimbabwe vanenge vachingoti muri kutibata kumeso. Saka zvakanaka kuti vanga vachiita havo iko zvino, asi kupomera handi kuvharira. Kana inonzi public gallery of judgment padare, vanhu vari padare repazhe vari kutotaura ndo vanotoziva nokuti vanhu vanoitirwa uori havasari vanhu vari muhurumende, vanhu vari veZimbabwe. Saka vanhu vanoti vane mazita ese evanhu vakaita uori vari muhurumende, vari kumasoja, vari kupi, ivavava ndo vari kunziwo kana vasati vasungwa, zvinoreva kuti vamunangagwa vari kutenderera nevanhu veG4 vachivhundutsira. Saka kana ivo vanhu vacho vanozivikanwa sevane uori vacho vari muhurumende, vanhu vanenge vachingoti aiwa vari kutamba nesu, tangomira kuti ivo vakuru veuori vachivharigwawo.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora nezvamatongerwo enyika vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvakakosha kuti makanzuru aite basa rawo nemazvo kuitira kuti kusave nezvirwere zvakaita sekorera iyo yanetsa munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwefektori yeHamara Tomato Plant inogaya madomasi, vamunangagwa vati vari kushushikana nekupararira kwezvirwere zvekorera netyphoid. Vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona kubatsira kuti kutekeshera kwezvirwere izvi kupere. Vati basa remakanzuru emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana kuti awanise vagari mvura yakachena pamwe nekurasa tsvina nekutakura marara nemazvo kuitira kuti zvirwere zvakadaro zvisarambe zvichiwanikwa.
What is most important is for the councils, the municipality, to make sure that...
Zvakakosha zvikuru ndezvekuti makanzuro aone kuti nyaya dzeutsanana munzvimbo dzavo dziri kufambirana nenguva uye kuti mvura yekunwa yakachena. Kuita izvi basa remakanzuru raanofanirwa kuona kuti aita nemazvo. Ndinokurudzira vanhu pamwe nemakambani munyika kuti vabatsire nezvikwanisiro zvinobatsira kurwisa dambudziko rezvirwere.
Vamunangagwa vadzokorodza chitsidzo chavakaita munguva pfupi yapfuura chekuti hurumende yavo ichaendesa masimba kumatunhu mushure mekuvandudzwa kwemitemo inobata nyaya iyi. Vati kana makanzuro ematunhu avepo, zvakakosha kuti ashande zvakasimba mukusimudzira upfumi hwematunhu aya, izvo zvavati zvichaitawo kuti nyika isimukire.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces
tichagadza makanzuru ematunhu mumatunhu ose sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yenyika. Basa remakanzuru nematunhu aya pamwe nemakanzuru emumaruwa akasiyana siyana nderekuti vaite urongwa hwebudiriro yematunhu avo. Toda kuona upfumi hwematunhu uchivandudzwa, upenyu hwevanhu uchisimukira.
Amara Tomato Plant yakaitwa nekambani yeTurning Matabele Land Green iyo inosanganisira mumwe murimi wechichena pamwe nevamwe vekereke. VaPeter Cunningham veTurning Matabele Land Green vati factory yaAmara Tomato Plant inokwanisa kugaya madomasi anopfuura matani zana nemakumi mashanu pazuva. Vachitiwo vanofara kuti factory iyi iri kubatsira kuwanisa vamwe varimi vekumamisha choviri. Mushure mekuvhura Amara Tomato Plant, vamunangagwa vavhura zvakare chirongwa chedzimba dzeHopeville dziri kuvakwa neimwe kambani yeJR Goddard muBulawayo. Vamunangagwa vati zvinogona kuonekwa sechinhu chisingakwanisike, asi vati hurumende yavo yakazvipira kushanda kuti upfumi hwenyika huve hwave pane chimwe chinhano panozosvika gore ra2020. Vati zvirongwa zvakadai seHamara neHopeville zvinoenderana nedonzvo rehurumende yavo rekumutsurudza pamwe nekuvandudza upfumi. Mutungamiri wenyika vati nyika haifanirwe kuve nezvirongwa zvinongonyorwa pasi chete zvisingazobatike. Vakadzokorodza yambiro yavo kuvashandi vehurumende kuti havafanirwe kuwanikwa vachivhiringidza zvirongwa zvehurumende.
My administration will ensure that the nation realizes.
Ndichaita kuti nyika iwane pundutso kubva muzvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Nguva yekunyorerana zvibvumirano zvisingazotevedzwi yakapfuura, uye ndinoda kuti vakuru vakuru vemapazi akasiyana siyana vanzwisise yambiro yangu yekuti zvinhu zvachinja.
VaJames Goddard veJR Goddard Company iri kuvaka musha weHopeville vati vari kufara kukwanisa kuwana mukana wekubatsira hurumende muchinangwa chayo chekuwanisa vanhu dzimba. Dzimba dziri kuvakwa mumusha weHopeville dzinotangira pazviuru makumi manomwe zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe nhasi razivisa kuti riri kuunza gorosi kubva kuCanada neGermany kuitira kuti munyika musashaike chingwa sezvo gorosi rave shoma munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vaudza vatapi venhau nhasi kuti gorosi rave shoma chaizvo munyika, uye mamwe makambani anoita zvekugaya gorosi akatomira basa, izvo zvakazoita kuti vatenge gorosi kubva kuCanada neGermany. Vamusarara vatenda banga reReserve Bank nekuva pachimwe chikamu chemari yekunze kuti vabhadhare gorosi iri uye vati banga iri rinotarisirwa kubhadhara mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora zvasara kukambani yakavatengesera gorosi iri kuitira kuti richitanga kupinda munyika. Vanoti pane chikepe chine zviuru makumi matatu zvegorosi chakatomira kubheira uye vachatanga kutakura gorosi iri kana RBZ yabhadhara mari mangwana.
Todaira kuti tanga kubva muvhuro next week tinenge tane takutanga kuunza gorosi rere kupinda munyika. Chazenge tichishandisa chitima pamwe chete nemugwagwa kuitira kuti gorosi rede rikurumidze kupinda. Makambani anogaya gorosi mamwe mashanu angati mirei basa akurumidze kutanga flower iwanike chingwa chikoko zvakare chikwanise kuwana.
Vamusarara vati kunyange hazvo nyika ichida matani anodarika zviuru makumi matatu egorosi vari kuunza gorosi shoma rinokwanisa kutakurwa nezvikepe zvinosvika pabheira. Vatiwo uwandu hwevanhu munyika huri kuramba huchikwira izvo zvinoita kuti chikafu chavanoda kudya chiwande.
Mugore ra 2007 takashandisa 50,000 tons dzerice. Zvino nyika yakuda 150,000 tons. Nokuti mhuri diki dziri kukura idzi dzakunyanyofarira mupunga, dzakunyanyofarira kudya kwezvinhu zvinogadzirwa negorosi.
Vamusarara vatiwo kunyange nyika ikarima gorosi rakawanda sei icharamba ichitenga gorosi kunze sezvo pakubika chingwa pachishandiswa zvikamu makumi matatu kubva muzana zvegorosi remuno chete.
Mishina yedu yatinoshandisa pakugadzira chingwa tinoiwana kubva kunyika dzekuwest. Nyika dzekuwest dzinogadzira mishina iyi zvichienderana negorosi ravo ravanorima. Saka dzichidzinge waya kunoku tinenge takuzotora 30% kana kuti chidimbu makumi matatu kubva muzana. Ndochoita gorosi remuno, chimwe chese ichi yoita gorosi rekunze.
Vati zvimwe zvikamu zvegorosi remuno zvinoshandiswa kugadzira flower inogadzira mabiscuits nezvimwe. Vaudza Studio 7 kuti zvinokatyamadza kuti nyika inoramba ichiita dambudziko rezvinhu zvakaita segorosi kana chingwa, asi iyo hurumende ichigara ichipa vanhu mbeu zvekurimisa nematarakita nguva nenguva.
Taita zvirongwa zvakawanda kubva kuzvikwereti zveRBZ nechirongwa ichi chakauya chekumanda, asi tinoona kuti hurumende inenge iri kushaiwa nzira yekuteverera ava vari kupiwa zvikwereti. Zvinozokonzera kuti tinge tisingakwanisi kuva negorosi rakakwana. Saka zvototishamisa kuti hurumende inoenda ichinotenga gorosi, asi vane zvirongwa zvavari kuti izvona vakateedza zvirongwa izvozvo zvana komandi tinofanira kunge tine zvekutya zvakakwana.
Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vakaudza ubepanhau reHerald kutanga svondo rino kuti hurumende ichaidzana pose painogona kuona kuti gorosi rekubika chingwa rawanikwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato reMDC Alliance rinoti harisi kuzoenderera mberi nemusangano ware kugwanzura stadium nemusi wemugovera mushure mokuita musangano nemapurisa nhasi, ayo ari kuti kusaitwe misangano pachichirwa kuti panogona kupararira chirwere chekorera. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemunyore mukuru webato iri vaDouglas Monzora.
Musangano hausiri kuendera mberi nokuti mapurisa atipa order yekuti tisa musangano usaitwe nenyaya yemanyoka ekorera. Ndataura na Vice President wakomichi nevamwe vatungamiri vati iwo kana iriwo reason yapiwa nemapurisa zvinoreva kuti musangano uyu hauchakwanisi kuenderera mberi nendava yekuti ichokwadiwo kuti zvakaita seGlenview, Highfield pamwe chete nana Westgate vabatwa nemanyoka ekorera. Zvazvinoreva ndezvekuti pakaita gungano revanhu vakawanda saizvozviya panogona kuzotapukira utachiwana ihwohwo hwekorera, zvinova zvinokanganisa members edu anenge auya acho.
Tanga taona tsamba yanga ichinzi mapurisa vati musangano ngauenderere zvavo mberi nemamiriro akaita zvinhu iwayaya.
Mapurisa anga akanyora kuti tiendere mberi nemusangano wedu, asi azonyorazve achiti kwane directive yakabva kuhurumende yekuti muHarare mane state of emergency. kutireva kuti pakaitwa tsamba yekutanga panga pasati pane chitiko ichocho panga pasati pane development iyoyo.
Kune vamwewo vanga vachitaura vachiti kupemberera kwamuri kuronga kuita nekugadza vachamisa somutungamiriri wevanhu zvingagona kudaro zviri kunze kwemutemo.
Kwete, hazvisi kunze kwemutemo kupemberera muchiti imi makahwina. Hazvisi kunze kwemutemo izvozvo. Uyezve isu hatina kumboti vachamisa vachaitirwa 21 gun salute. Kwete, tiri kuti isusu pane zvatinazvo mumagwaro edu takahwina isu seMC. Saka tinofanira kutenda vanhu wedu, tinofanira kutenda mamembers edu nevana veZimbabwe kuti zvotera kwavakaita. Ndiko kupembera kwatinenge tichiita ikoko. Ndiko kekutanga muno kuti isu seMDC tasvika mavhoti akadaro.
Munyore mukuru weMDC Alliance vaDouglas Monzora vachitaura vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vaviri vekuRussia, Boshrov naAlexandra Petrov, vari kupomerwa mhosva yokushandisa muchetura pane aimbove musori weRussia muguta reSalisbury kuEngland. Vanoti anongove masanga kuti vakange vari muguta iri panguva yakashandiswa muchetura pamunhu uyu. Britain yaramba kutambira mashoko aya abudiswa panepfenyuro yekuRussia. Britain iri kuramba ichiti varume ava vasori vanoshandira hurumende yeRussia vari kunyepa mushure mokushandisa muchetura pane aimbove musori weRussia vaSergei Skripal. Dutu mpengo rinonzi Florence rave kusvika kumahombe kombe kwematunhu eNorth Carolina neSouth Carolina kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eAmerica. Dutu mpengo Florence rinotarisirwa kuuyisa mvura yakawanda ichiparadza dzimba munzvimbo idzi. Kunyange hazvo simba redutu mpengo Florence raita serave shoma, mhepo yayo iri kuita 165 emakiromita paawa uye vanoona nemamiriro ezvekunze vari kuyambira vanhu kuti pachaparadzwa zvakawanda. Pari zvino dutu mpengo Florence riri kufamba rakatarisa kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira zvichikonzera kunaya kwemvura yakawandisa kusvika musi weMugovera. Mamwe madzimai ari kupembedza kugadzwa kwakaitwa makurukota ehurumende pamabiko akaitwa nezuro kuState House muguta guru reHarare. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi reWomen in Politics Support Unit, WIPSU, Amai Sakile Sifelani, vakataura kuti chiitiko ichi ndechekutanga kuti pagadzwe madzimai 16 kubva mumakurukota 45 vakaendera mberi vachiti kugadzwa kwakaitwa madzimai aya kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa vane chido chekusimudzira madzimai mune zvematongerwo enyika.
Tichitarisa kuti chekutanga tikatarisa executive yedu muno muZimbabwe, inguva yekutanga yekuti tambowanawo executive inopfuura 30% ine madzimai mukati mayo. Executive iyi ine vanhu 45 asi ine madzimai 16. Sekudaro tiri kuona kuti izvo executive iyi nechiumbwa chayakaitwa ichiumbwa chichanga chisachamboitika muZimbabwe kuti madzimai angapinda imomo vane huwandi hwavo.
Amai Sifela nevakaendera mberi vachiti vanotarisira kuti huwandu hwemadzimai huchanyanya kukwira nekufamba kwenguva zvichitevedza bumbiro remitemo yenyika rinoti panofanirwa kupiwa mikana yakaenzana kana kuti kuitwe 50-50 pakati pevanhu vakadzi nevarume mune zvematongerwo enyika nehurumende.
Vanhuwo vanenge vakatarisira kuti toda kusvika pa50% yakataugwa neconstitution yedu, tinoramba takatarisira kuti zvinochinja, zvinowedzera, zvinoramba zvakadaro. Toenda kune maministers of state akataugwa ari 9 asi itakaona kuti madzimai angatobuda atori 5 tinogamchira yatinoti isusu 50-50 ya buda pama ministers of state asarudzwa todzika zvetotarisawo ma ministers of state muma ofisi ema vice president edu tinofara uye zvetinozvigamchira kuti pane murume apinda mubasa iri va uyezve pane munhu wechikadzi apinda mubasa iri zvini izvi zvekuti varume kana kuti vakadzi vapinda zvakakosha sei zvakakosha zvakakosha nekuti tinoti isusu zvinoratidza kuti izvo bumbiro renyika muna section 17 nemuna section 56 rinotarisa kuti izvo huwandi hwevarume uyezve huwandi hwevanhukadzi muma muzvitongerwo wenyika hwakakosha ende zvinenge zvakakosha kwatiri kuti tione kuti zvinoramba zvakadaro zvichisimbisa tichibata 50% iri kutaugwa.
Amaisi Felan vakaendera mberi vachiti bato rewipsu rinogamuchira mapazi asina kumbenge akabatwa nemadzimai akaita sere kudzivirirwa kwenyika iro rakapiwa amai Opa Muchingurika Shiri naamai Monica Mutsvangwa gurukota rezvekuburitswa kwemashoko.
Tinogamuchira kusarudzwa kwemadzimai kuti vaite ivo vatungamiriri vemagorokota ehurumende muma ministries atinoti isusu ajai ave nenguva ari ma ministries akabatwa nana baba kana kuti ave nemakore achingobatwa nana baba tinogamuchira uyezve tinopembera Ministry of Defense yaiswa honorable Opa Muchinguri tinozvigamuchirawo tinovakurudzira kuti vanokwanisa kuti vaite mabasa avo vachishandawo nevamwewo zvakanakawo vachiratidzawo Zimbabwe kuti tinokwanisawo kuti tive nyika inokwanisa kupa madzimai mabasa akadai.
Muhurukuro yavakaita nevatori venhau amai Muchinguri Kashiri vakataura kuti basa guru ravachanyanya kugadzirisa ndere kuti Zimbabwe ive nerunyararo.
Inini ndinotanga nekuti basa reministry iyoyo ndeyekudifenda nyika nemaassets ayo zviwanikwa zvayo kuti muwe nepeace business rite boom waite zvavanoda zvakare kuona kuti tine peaceful existence with our neighbors and also sovereignty takarwa hondo we must defend Zimbabwe against any aggression foreign. Saka inini ndiri kuona kuti pari zvino nenyaya dzatiri kutarisa isu thrust yatiri kuenda mberi economic development kuchauya vamwe vanoda kudzoka back.
Amai Apollonia Mzerengi gurukuta rinoona nezvedunhu remashonaland east vanotiwo vari kunzwa kusununguka kuti Zimbabwe yaane mutungamiri anotererawo zvido zvemadzimai.
Tiri kunzwa kusununguka kuti taane mutungamiri anoteerera mutungamiriri anokudza madzimai varatidza kuti madzimai vanokwanisa kushanda zvakafanana vamwe vavo vechirume. So isusuwo tiri kuti semadzimai basa ratapiwa here tichamira.
Mamwe madzimai akasarudzwa kuitwa makurukota ehurumende anosanganisa amai Kirsty Coventry gurukuta rezvemitambo netsika uye mutevedzeri wavo amai Yeukai Simba Negavi. Amai Priska Mupfumiri vakasarudzwa kuva gurukota rezvekushanyirwa kwenyika. Amai Stembiso Nyoni vakatwa gurukota rezvemadzimai. Amai Evelyn Love vakasarudzwa kuve gurukota muhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ndakamirira Studio 7 ku State House muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Tochenda kuna Marvelous Mhlanganya huye muchirongwa che Live Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa madzimai akadomwa nokutora mhiko kuve makurukota matsva muhurumende. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumire kustudio 7 at voanews.com. Anokuenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande kuWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.